Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 4/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola vanoshanyira nzvimbo iri kuvakwa njanji Yellow Beetle Corridor. Apo Zimbabwe iri kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mirizhonga yemudzimba. Vakare mara munyika vanoti vari kusanganawo nemirizhonga iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika, kunyanya varombo vasina mari yekunorapwa kuzvipatara zvisiri zvehurumende sezvo zvichidhura. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nguva zhinji zvinovimbiswa nehurumende totenda dzanwa sedzaswera nebenzi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro muHarare mushure vemusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakati michina yekubatsira mukurapa chirwere chegomarara iri kuda kutengwa nehurumende ichaenda kuzvipatara zvehurumende zvikuru zviri mumadhorobha anoti Chinoi, Mutare, Gweru neMasvingo.
But our plans now that
takatotanga kufambira nyaya idzi uye panopera gore rino tinenge tava kuziva kuti tichatenge pi michina iyi. Mari yekutenga iri kubva pamutero we 2% wakaunzwa nehurumende muna 2022. Pare zvino gomarara riri kurapwa pachipatara chehurumende chimwe chete papari renyatwa muHarare, nekuti mushina wepachipatara chemupilo kuvulawayo wakafa.
Asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti urongwa hwehurumende hwakanaka chose, asi hurumende ngaisawanzira simba kumuromo sepinjisi.
Zvivimbiso zvinoramba zvichiitwa nehurumende hongu zvakanaka kuti vari kugadzirisa nyaya yemacancer machines, asi veruzhinji vanenge vachitarisira yatinoti action. Ngazviiteka zvichigadziriswa kuitira kuti vanhu vakanga vaisangana nedambudziko recancer vakwanise kunge vachienda kuchipatara vachinorapwa.
Vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu vanonzi nesangano reCancer Association of Zimbabwe vanofa nechirwere chegomarara pagore munyika nekuda kwekushaya mari dzekurapwa, uyewo dzimwe nguva nekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi zvinozoita kuti vanonoke kutsvaga rubatsiro. Mune imwewo nyaya yakakurukurwa mumusangano wemakurukota ehurumende nezuro, gurukota rezvekuvakwa kwedzimba vasoda zhemu vakazvoro vadundundu sehurumende vachiti vakazadzikisa chivimbiso chavo chekuvakira veruzhinji dzimba zviuru mazana maviri gore ra 2025 risati radarika.
Takaona kuti taive tazviisira dzimba shoma dzekuti tivakire veruzhinji. Naizvozvo iko zvino tave kuda kuvaka dzimba miriyoni gore ra 2025 risati rapera.
Kunyange vachidaro zvavo vazhemu, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Association vaRuben Akili vanoti hurumende isade kutora mukombe wemutambo waisina kumbotamba sezvo isina dzimba ngani dzayakavaka.
Namba iyoyo kutongotaura kuti kwakavakwa dzimba dzinosvika 200,000. Pasi apa pasina chatiri kuona chinenge maturo kana kuti vanhu vachinzi vawana dzimba. Ndofunga panogona kunge paine kanenge kakupotseka pamafigures ari kutaurwa nezvawayo.
Vachitaurawo nevatori venhau nezuro, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJane Van Muswere vakati hurumende ichagadzira bhiri remutemo wePrivate Investigators and Security Guards, iro vakati richabatsira kuongorora makambani anoshanda akazvimirira ega kuchengetedza vanhu nezvinhu avakati ava kungonyuka sehohwa munyika. Vakatiwa hurumende yakabvumira kuvakwa nekuvandudzwa kwenhandare dzezvemitambo munyika neavo vane mari pasi peurongwa hwekuti kana vapedza kuvaka kana kuvandudza nhandare vanozodzisiyira hurumende kana mari yavakasima yadzoka. Vamuswere vakataurawo pamusoro pemagetsi vachiti zvakawanda zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti nyika yose itingwe nemagetsi, zvinosanganisira kuti kumadhamu makuru ese emunyika kuve nemichina inobika magetsi uyewo kuti michina kuhwange inogadzira magetsi nemarasha ivandudzwe. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzemagariro evanhu vari mukuru wesangano reCommon Markets for Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti hurumende yakundikana kupa nyika magetsi kunyange mumazuva mana adarika anga asiri kunyanya kuenda munzvimbo dzakawanda munyika.
Taneta nenemaidzi sokuona kwangu inini kuti dambudziko remagetsi rigadziridzwe iri makampani ese ezesa ngaachiswa pamusika wakavhurika open market kuti vanokwanisa kunge vachitenga makampanis sezvakaitwa macellphone votenga nekuti kana hurumende ichiriyo iri kutaura nezvekugadzirisa magetsi havazvikwanisi.
Musangano waNezuro wakaonawo makurukota ehurumende achikurukura pamusoro penzara iri munyika apo kwakaziviswa kuti urongwa hwekubatsira veruzhinji nechikafu nemari panguva yenzara ino huri kufamba zvakanaka kunyange hazvo vakawanda vachiti pari kuitwa rusarura pakugoverwa chikafu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avapinda muzuva rawo rekupedzisira murwendo rwawo rwemazuva matatu kuAngola. Nhasi vashanyira nzvimbo yeLobito iri kumahombekombe kweAngola, uko kuri kuva kwanjanji ichashandiswa kutakura zvinhu kubva mukati menyika kuenda kugungwa. America yakapa chikwereti chemari inoita mamiriyoni mazana mashanu ane makumi mashanu nemashanu emadhora yekutsigira kugadziridzwa kwenjanji dzinobva muZambia, Congo neAngola. Chirongwa chenjanji chiri kutsigirwa neAmerica ichi chinonzi chakanangana nekusimudzira kutengeswa kwezvicherwa uye kukwikwidzana neChina munyaya dzekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Rick Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwaBiden runotiratidza kuti Africa iri pachinzvimbo chakanaka chaizvo nokuda kwekuti iri kurwirwa nenyika hombe dzakaita seVanaamerica, vanaChina nezvimwe dzakadaro dzine upfumi. vaBiden chavari kuitira hausi mwechena uwega, asi kuti nyaya yekuti vakatoona kuti kugara kwavanga vakaita vasingaumbe hukama pane nezveupfumi nezvimwe zvakadaro nenyika dzemuAfrica, China yanga ichiita madira jojina uye ichitoenderera mberi nekupinda munzvimbo ichibata zvanga zvichiipa mukana wokuti iyo ive neadvantage pane dzimwe nyika dzakaita sanaAmerica.
Asi tichiona iwo urongwa hwo kana chirongwa chiri kuitwa neAmerica icho chichelobito corridor, munoona here chiri chirongwa chichange chichizomisawo kukura kweChina muAfrica?
Chinogona kusamisa hacho. China haingagoni kumiswa neAmerica izvi, asi pachaita anenge makwikwi kuti patingawane zviri nani ndekupi kune maconditions anoita kuti Africa isare iri pakanaka ndekupi, zvochisiya Africa iri pachinano chiri nani. Asi China haingamiswi nezvaitwa neAmerica izvi.
Kwaiyo China munoonawo here ine zvairi kuita zvinozobatsirawo nyika dzemuAfrica mune ramangwana?
China inenge iri kungoratidza kuti iri kungouya yotora zvairi kuda kunyanyanya izvo zveupfumi yoenda hayo apa yosiya ingava miti nezvimwe zvese zvinowanikwa munharaunda dzavanenge vachishandira. Saka Africa nekuda kwekuti inenge iri pakaoma yanga ichingotendera zvese zvese, asi zvinezvi ane mukanawo kana vanaAmerica vaakudzoka vachisoisa upfumi sezvakaita kuAngola, zvinoreva kuti Africa inogona kuchimirawo yoti aiwo izvi zvamuri kuita handizvo, izvi handizvo zvatinoda zvichifamba zvakadaro.
Iyo makwikwi ari kuitwa pakati peChina neAmerica muAfrica iwaya haazosvitsa here kune makwikwi anozenge ane chekuitawo nezvematongerwo enyika? Nokuti kuona kuti makwikwi ari kuitika mune zvemabhizimusi pari nhasi,
hongu hatigoni kusiyanisa zveupfumi nezvematongerwo enyika. Saka vayatobatsira kazhinji kazhinji vanobva vapambidzana nayo. Pangava pane zviya zvinenge zvichida kuvhoterwa, pangava pane paya panenge pachida kuti nyika dzisarudze divi, iyo America irimo mukati menyaya. Saka hatigoni kupatsanura maitiro enyika pane nyaya dzezveupfumi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Zviviri izvi zvinowanzowanikwa zviri pamwe chete.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Zvakaburitswa nezuro neElectoral Commission of Namibia zvinoratidza kuti amai Netumbo Nandi Ndaitwa vebato riri kutonga muNamibia reSwapo ndovakasarudzwa semutungamiri wenyika uye vachave mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi. Amai Nandi Ndaitwa ava nemakore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa kana kuti 72 ndovanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino. Kukunda kwavo kunoreva kuti bato reSwapo iro rave nemakore makumi matatu nemana richitonga riri kuenderera mberi riri panyanga. Amai Nandi Ndaitwa vakawana zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvemavhoti. Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Apo Zimbabwe iri kucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, vakaremara munyika vanoti vari kusanganawo nemhirizhonga iyi apo vanotadza kuita mamwe mabasa anoitwa nevasina kuremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakaremara vanoti vari kushungurudzwa zvikuru nemhirizhonga yemashoko nekutukwa nezvekuremara kwavo nekurohwa kana vachinge vatadza kuita mamwe mabasa nekuti vakaremara, sekutadza kutakura migomo, kuwacha kana kubika mudzimba dzavo. Mumwe wevakadai ndiamai Nenzi Maulana, avo vakaremara gumbo. Amai ava vanoti vanotukwa nezvekuremara kwavo pamwe nekurohwa dzimwe nguva nemurume wavo.
Matukirwo aunenge uchiitwa, matauriro avanoita chavo chaivo, mashoko chavo chaivo anokurova zvekuti unosvika pakuona kuti ha gender based violence. Murume anogona kutokurova kunyange paanenge akona kupa mari, ukati undobvunzawo wakutorova. Pamwe ukakonewa kuita machozi anenge uchinzufa aunofanira kuita sokuwacha sokudii.
Amai Agnes Gurune, avo vane usope, vanoti madzimai ane usope anosanganawo nemhirizhonga yemudzimba.
Gender based violence vanhu vane albinism tiri kusangana naye zvakanyanyisa, especially kana wakaroorwa. Unotonzwa pamwe unogara naye achitokuudza kuti wakatoita lakiro kuti ndindakatokuona kunze uko hakuna unokuda. Saka ifaindi kuti kuzochallenja kana kuti kuzotaurawo mamwe mavhius aunenge unawo paunechiona pachiresveka panenge pachirema.
Mhirizhonga iyi haisi kumadzimai akaremara chete, inosangana nevarume vakaremara avo vanoti vanoshungurudzwa nevakadzi kana vatadza kuita mabasa vanofanira kuita semusoro wemba. Mumwe wevakaremara vaMoses Chitombo, avo vanofamba newheelchair, vanoti kunyange vari baba vemusha vanosangana nemhirizhonga.
Unongozowawo sababa, baba vanenge vane chigaro chavo chavakapuwa sababa kuti vazokomanda simba ravo nechigaro chavo, asi ivozvo vachida betsero hazvigoni nokuti vanogona kuzosungirwa mabhureki kuti aiwa iwo unoti wakamira so chiita izvo zvaunofanira kuita. Saka kodzero dzako chaidzo chaidzo sababa hadzichakwani, watombunyikidzwa kodzero. Ndo gender based violence iyo.
Vanorira kodzero dzevakaremara musangano reDisability Amalgamation Community Trust vaHenry Chivhanga vanoti vakaremara vazhinji havamhangari mhirizhonga nekutyira kuputsa dzimba dzavo uye kutadza kusvika kumakamba emapurisa.
Vashoma shoma vangagona kuenda zvavo kundokumhangara kavariko, asi vanouya kumasangano kwedu vachitaura nyaya dzovakurudzira kuti endai munomhangara. Vogona kukudza kuti zvinokanikanomhangara kundikarambwa ndozodinzva ndine vana kana ndikazodai ndozodinzva.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo Assistant Inspector Masauso Patinyu vanoti vamwe vakaremara vanomhangara nyaya dzemhirizhonga uye vakurudzira vanhu kuti vamhangare nyaya dzakadaro kana dzichinge dzaitika.
Tinavowo vanhu vari disabled vane makeses akaripotwawo kuno kumapurisa. Tine several cases dzatinadzo dzakaripotwa uye vanhu ivavo vamwe vacho vakabatsirwa, vamwe vacho tiri mukati mekuvabatsira kwanise kuwanawo justice. Rudziro yedu inoti vanhu vese ivavo ngavauye varipote makeses avo kumapurisa.
Asi vapatinyu vanoti havana uwandu hwevanhu vakaremara pamwe nevamwe vakamhangara nyaya dzemhirizhonga yemudzimba gore rino. Vatiwo vari kucherechedza mazuva aya vachiita zvirongwa zvechenjedzo kuvanhu kuti vasanyare kana kutya kumhangara nyaya idzi. Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Adhopa Zvakavambwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vagari vose munyika zvekuita kana vasangana nemhirizhonga yemudzimba.
Nedingindira redu retinomhanya naro sehurumende yeZimbabwe reinclusivity, tinavo pese, saka dzidziso iyoyi vari kuiwanawo.
Hatina kukwanisa kuziva uwandu hwevanhu vakaremara vari mudunhu remasvingo, asi muzimbabwe yose vanhu vanosvika svika migumi kubva muzana vane urema hwakasiyana-siyana. Zimbabwe yakaparura urongwa hwenational disability policy muna 2021 nechinangwa chekubatsira vakaremara, asi vakaremara vakaita saamai Maulana vachitombo nevamwe vanoti kunyange hazvo nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevakaremara, vanhu vakaremara vachine matambudziko akawanda avanosangana nawo munyaya dzeutano, dzidzo nekuwana mabasa nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji, ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoite izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavoka Ncube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Gati sangane yipa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vaungana muSeoul, guta guru reSouth Korea nhasi vachifora kuenda kumuzinda wemutungamiri wenyika, apo vanga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaYoon Suk Yeol vasiye basa. Mutungamiri wenyika vakatarisana nekupomerwa mhosva zviri pamutemo kana kuti impeachment mudare reparamende, apo riri kuvaferefeta zvichitevera danho ravakambenge vatora nezuro rekuisa hurumende pasi peutongo hwechiuto, iro vakazobvisa mushure memaawa akati kuti. Paramende iri kuronga kuvhota kuti ione kuti voramba vari pachigaro here kana kuti vosiya basa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison mudunhu reWisconsin muno muAmerica. Vari zvakare mutungamiri wesangano re-Educated Girl Foundation, amai Lucy Ndongwe Chikowero, avanoti vari kushanda nevanoshaya nevakatarisana nemhirizhonga uye vakabatanawo nemamwe masangano ekumusha mukupa dzidziso kuvagari vekumaruva iri pamusoro pekuipa kwemhirizhonga. Izvi zviri kuitwa panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana, kana kuti 16 days against gender-based violence. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chikovero nezvenyaya iyi.
KuZimbabwe ndokwakatowandira basa redu zvakanyanya. Takanga tine mamentorship circles muna November imomo, kutanga kuna na 25 pakatanga nguva yekucherechedza nyaya yeend gender based violence ye 16 days of activism. Saka tanga tine mamentorship circles mumaschools zvikuru sei takazitarisana nevanasikana, and tizotarisa zvemberi kuti vana vaakubaudzoka vovhara zvikoro ndopanonyanya kukura zvakare dambudziko regma abuses. Saka takanga tine mamentorship circles kubva kuva nasikana about 9-year-olds kusvikira vari muku high school.
Zvirongwa izvi muri kuzviitira mumatunhu api?
Kuchimanimani tine various schools dzatanga tichivhizitira nemucommunity zvakare nekumhondorongezi.
Pasi pezvirongwa izvozvi zvii zvamunenge muri kuita?
Tinenge tichitaura nevana about safety. Togozotaura zvakare kana muri muzvikoro, totaura nevadzidzisi about protecting and identifying vana vanenge vanogona kunge vari vachiabuswa. Muvana vacho tinenge tichidzidzisa kuti vaidentify chinonzi abuse chavanenge vachisangana nacho nemaresources aripo kuti vakwanise kungowanikwa vachibatsirikana. Nekuti tinoona mastatistics achititaura kuti 1 in every 4 adolescent girls is abused by either their family or their partners, which is more like 60% of maabuse aya anoitwa nemhuri chaidzo. Isusu tichitaura zvakare nevana tinenge tichitaura nyaya dzemachild marriages, because iyoyo imwe form yeabuse zvakare yemuvanasikana. Saka tinenge tichiedza kudzidzisana kuidentify and safety as well as kana wasangana nedambudziko ungaite sei.
Munoshanda here nevakuru vemunzvimbo dzamuri kushanda idzi?
Hongu, tine rombo rakanaka zvikuru kuti tinoshanda nana MP venzvimbo dzatinoshandira, tinoshanda nemakansela, vana sabhuku namambo, tinowanikwa tichishanda navo zvakare. Saka vari kubatanawo nesu panyaya dzedambudziko irori regender based violence. Tichikurudzira zvakare kumabazi ehurumende, tinenge tinavo vatinoinvita mapurisa vanoshandira munzvimbo idzodzo nevana mukoti manesis, kuti vakwanise kunge vachibatirana nesu tichiita mukomberanwa kuti padambudziko redu. Nekuti dzimwe nyaya dzatinoona ndedzekuti even vana vakazouya vakanoripota kumunana mapurisa anenge aunzi, aiwa endai munopedzerana mudunhu mumaraini menyu imomo, nekuti tinoshandira mumaroho. Tikuda kusimbisa maframeworks eaccountability kuti vatingati maperpetrators vaitwe hold to account, pashaye anonopunyuka nekuti pamwe umwe yakadzika kana kuti anozivana nanhingi munyaya dzekudzivirira dambudziko iri, kuti justice ingosevhewa zvakafanana.
Pane vamwe vanochema-chema vachiti mimwe mutongo iri kupiwa vanhu vanenge vaita nyaya idzodzi nyanyadze kumhirizhonga uyezve kurodza vana vasati vabva zera haina kunyatsosimba, munoona sei apo?
Ndinobvumirana nazvo zvakanyanya. Ndopatiri kutaura kuti kuengeja kwatichiita nemaMPs iyaya, kana zviri zvinhu zviri kufanira kunosimbiswa pamitemo, toramba tichidzokorora kuti kusvikira vazvitakura vaenda nazvo paramende kuti vanonozvidhiskasa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEducated Girl Foundation, amai Lucy Chikowero, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muguta reWisconsin, ndodzokorora vari muguta reMadison kuWisconsin muno muAmerica. Yave nguva yenyevateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadikwa naJonga paStudio 7 apo, isinofara isu. Tinotenda nokuti penyaya dzakanaka. Poini ndinoshayiwa kuti sei dzichingonyanzvana dzaka dzakakura dzega. Tinonzwa vachivhayo ava vari kusplasha mari kune vanhu vakati fumi nevanhu vanazvo. Kuvadi kumbosplasha mari maticha nevamwe masivil servant vasina vari kutambudzika iko zvino zvamwe vasati vaona mari. Ngavasplashe mari iyo bhiriyoni iyo vaidire vanhu vaone mapei kana kuti mabhonasi avo timboona kuti zvinhu zvakamira sei. Vatiwo varombo ava vari kushupika vari kutokona kuda kutamba Christmas mari dzavo dzisati dzapinda. Vachivhayo ngavape mari idzo kana vakasaipaiwo kureva kuti mari yavo haisi mari inoshanda kana vachingopa vanhu vafumi. Vape varombo tione zvinoita here.
Mazera sei pastudio 7 ini ndinonzi Mafira kureva. Tinoda kungotaurawo hangu maringe nebhajeti yavamutuli Ncube. Ndizivi kana vanobhejerawo namabhiza namabhiza vava kunzi vabatirwe mutero, saka kuti nenjuga kadzava kutobatirwa futi mutero. Vabatirawo mutero nepamadhonanzi here vakomana? Uye mari yacho ichishandiko munyika inotambura ikadai? Zvakare tinoshamisika kuwana kuti ministiri yeprimary and secondary yezveeducation ndiyo inonzi inenge ine mari yakawanda. Koi mari iyi inoshandeiko? Iyo hurumende yadzosa zvirongwa zvose kuvabereki. Tava kunzi titenge nemota dzedistrict. Zvose zvinoda kuitwa zvinobva kuvana kuburikidza navabereki. Base fees yeti mari tinobhadhara. Kare taisiziva kuti hurumende inoita zvirongwa zvese. Iko zvino yakadzosa zvirongwa kuvabereki. Kubva matextbook nezvose zviri kudiwa muzvikoro zvinoitwa nevabereki. Saka ministry iyi inozoitwa kupiwa mari yakawanda inenge ichishandira. Zvakare nelife talk yanezvo konzara iyi vari kuitora seiko? Ndizvo here kuti mumiriri wehurumende angataura kuti hurumende inobetserawo vanhu vagara vane zvinhu zvavo kana kuti vanhu nepashoma painenge yawana? Tinozotaura chokwadi chokuti kubva pachina vamugabe hatina kumboona dambudziko rakadai, hatina kumboona kukundikana kuhurumende kwakadai. Vamugabe vaive nani zvavo.
Mutiisitsiro wakuru wehurumende kuti kanzuru yechinhoyi malaisensi awena akakwira zvisingaite. Vanoisa malaisensi akakwira kuti kana wagari watadzirira kubhadhara vanovachinyepedzera kufara mashopu vachipuwa choko muhomwe. Kunyange mvura yava yakakwira zvisingaiti, matadzira kubhadhara mvura vanonyepedzera kufara kupuwa choko muhomwe vachirarama nechoko muhomwe. Zvinhu zvavo zvakakwira, zvinhu zvese zvinofanira kubhadharika. Laisensi reshopu ringanzi 575 niye tingatingoti 600 shop license. Maomero akaita zvinhu necompetition iripo yekuti everywhere pane musika. Pavharanda pako panenge pane musika uripo everywhere, vanhu isarungotengesa mustreet. Shop license yebva yanzi 600 kanzire chinoi. Dai zvatosvitswa kunengirini kumusoro kuhurumende government napuresidendi kuti aiwa no malaisensi mashop license ekanzire chinoi akwira zvakanyanya. Apo vari kuitira kuti kana vanhu vakatadzira kubhadhara vanozoteerera vachinyepedzera kufara vachipuwa chimari yechioko muhomwe. Ofucha asiri izvi zvinorada nyika ichiita. Laisensi ngaribhadharike 600 aiita tina kuva tinoiwana. Kuzi kunongocherenda shop uchibhadhara 150 every month plus maoverhead expense every month. Maexpense akawanda plus laisensi yekanzi iri kuda 600 futi ipapo. Aiwa zvakazonyanyisa. Aiwa chinoinyanyisa malaisensi aina akakwira kudarika nzvimbo dzese.
Pastudio 7 masera sei. Haa zvemari yenyika, mari yeZimbabwe kunzi hanzi inoda kudzikamiswa, inoda kudini dini kuti itambirike kuvanhu. Haa vangakokorodzana navatungamiriri vedzimwe nyika vakawanda vakadini, asi chokwadi chingoripo ndechokuti iyo hurumende pachayo kana isati yaakuvimba nemari yayo, isati yagona kushandisa mari yayo, hapana zvazvinoreva. Nokuti mukaenda kumapasipoti munonzi vachidana maus, magovernment offices ese vanodana maus. Asi vozoti kuvanhu vimbai nemari yenyu yenyika, zvingafamba here kuti iwe chinhu chawabika ndiwo unotanga kuchiramba? Woti hanzi uyo ari kusvikawo zvake muenzi ngaachidye. Hazvibudi zvichidaro.
Handione kuti pane chinogadzirisika ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nezvevanhu kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vanonzi vari kuramba kubuda kubva mune mumwe mugodhi kuStilfontein muSouth Africa vachitya kusungwa nemapurisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inoti yatanga urongwa hwekutenga mishina yekubatsira kurapa chirwere chegomarara icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola vanoshanyira nzvimbo iri kuvakwa njanji Yellow Beetle Corridor. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Standekile Muhlanga.